Gavana we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vabvunzurudzwa pamusoro pemabond notes dzimwe nhengo dzeparamende dzichiita dzisi kufara kuti munyika murambe muchishandiswa mari iyi sezvo iri iyo iri kuwedzera matambudziko ari kuitika munyika. Nhengo dzeparamende dzaratidza kusafara kwadzo nekuita ruzha apo vaMangudya vange vachitaura pamusangano wekuzeya budget regore rinouya izvo zvaita kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mdenda vapindire vachikumbira vadare ava kuti vape vaMangudya mukana wekutaura. Nhengo yedare reSenate amai Lillian Timvios vati veruzhinji vari kushushikana pakuti ndeipi mari chayo iri kushandiswa munyika vachitiwo zviri pachena kuti mabond notes haazi kubatsira.
Kushow vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US risiko wanikwa rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndaida kuti ndinzwisise kuti indaba varuramba vachiti bond is 1:1. Ine maonero angu nezvandinoona kushow ndezvekuti vanhu mari harasi wani chero bond inoti iri kutaurwa navaMangudya haisi kuwanikwa. Saka kwandiri vaMangudya vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi kuti igadzirike.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavakaita muvanhu pamusoro pezvavanoda kuti zvigadziriswe mubhajeti yegore rinouya inyaya yekuti vanhu vanoda kuti mabond notes abviswe koshandiswa mari yekunze imwe chete inove marande ekusouth Africa kana kuti madhora ekuAmerica.
Bond rachiri kushandisa maringe neUnited States dollar raakutengeswa paparallel market. Saka vanhu vari kunyunyuta zvikuru kuti mari yedu dai yaitawo chiremerera. Mabond atinawo haachashanda. Ndozvataiwana mutsvakurudzo kufamba kwatakaita maprovinsi edu ari gumi munyika yedu yeZimbabwe. Tinoda kutenda zvakare vanhu vari kutaura nyaya dzeutano kuti pane inonzi Abuja Declaration yavari kuti ivo dai 15% yapiwa kuvanhu maringe nezvinobuda mubhajeti. Vari kushushikana ivo kuti tikasawana kudaro nezvirwere zvirikuya munyika vanhu vakawanda vakutadza kuwana mushonga, mishonga iri kudhura, vanhu vari kufa.
Asi vaMangudya avo vakambotaura kuti vaizosiya basa kana mabond notes atadza kushanda zvakanaka varamba kuti matambudziko ezveupfumi munyika ari kukonzerwa nemabond notes aya. Vati nyaya yekuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda kupfuura yainowana kana kuti budget deficit muchirungu ndicho chinhu chikuru chiri kuitisa kuti upfumi husagadzikana.
Tiri kushandisa mari yakawanda mugovernment mukunde mari yatinayo. We are living beyond our means. Saka takashandisa mari yakawanda. Mari iyoyo inotipe problem kuti tongada kuimporta zvinhu nemari yatapuwa iyoyo. Kutorashika kwa Zimbabwe.
Kurukota rezvemari Professor Mtuli Mube vabvuma kuStudio 7 kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende idambudziko guru uye vari kuita zvose zvavanogona kugadzirisa nyaya iyi.
Expenditure ye government yakakwira ihombe. What will do pa budget tichaidzikisa, tichai reduce. Kuridzisa kwacho will involve several things. Chaita zvimwe zvakawanda se kuridzisa wage bill ye hurumende nenyaya yema vehicles yezimota. Tichadzikisa futi in terms of the number of vehicles that can be used and also the cost of the vehicles.
Profesa Ngube vazivisawo musangano uyu kuti mubhajeti regore rinouya serimwe rematanho ekuedza kurerutsira veruzhinji hurumende ichatora danho rekubvisa mitero pasanitary wear. Imwe nhengo yeparamende pasi pechikamu cheproportional representation amai Priscilla Misaira Wimshonga vati vafara zvikuru nedanho iri.
Rukufara chaizvo tinofana kubvisa inonzi pachirungu value added tax, tobvisa inonzi duty. Kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi. Asi chikuruwo ndechekuti isu tatichitaura nevashamwari dzedu dziroda kuti dzinge dzichibatsira mamwe maNGOs vanga vachichema nekuti kana tichida kubatsira tinobatsira sei imimi makakwidza duty yenyu. Saka zvinoreva kuti tinogona kuenda kunana UNICEF, kunana UNFPA tichitanga kuti aiwa hurumende yati ndozvayakuita imimi chiuya muzotibatsira.
Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo vaMdenda vati vamiriri veparamende vanofanirwa kushanda pamwe chete nehurumende mukubuda nebhajeti rinoita kuti upenyu hweveruzhinji rwuve nani. VaMdenda vakurudzirawo kuti hurumende isiyane netsika yekunonoka kuita zvinhu zvainofanirwa kuita vachiti kuita kwakadaro kunodzorera nyika kumashure. Musangano wekuziya urongwa hwekushandiswa kwemari yehurumende hwegore rinouya uri kupindwawo nemamwe makurukota ehurumende akasiyana-siyana uye unopera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.